Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 29 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sibone kubandla letu eleZANU PF umongameli nomabhala wokuqala webandla leZANU PF uPresident Emmerson Damuzo Mnangagwa ekhetha abasekeli labantu azasebenza nabo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokeleni ibandla leZANU PF.
Tine urombo apo na urwa yanga iripo yanga iri kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa avadongwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai opa muchingure Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Zvikwata zvenhabvu zvechikoro munyika zvinorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekosafa CAF African Schools Football Championship ari kuitwa kuMalawi zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe mumakwikwi enhabvu epasi rose neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmmerson Mnangagwa avadomwa neCongress yebato ravo kuti varambe vari panyanga kwemamwe makore mashana anotevera vadzora vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato iri amai opa muchinguri kashiri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vadomawo nhengo dzePolitbro shomanana vachiti vachadoma dzimwe nhengo dzePolitbro kana vachinge vapedza kuvandudza mapazi edare iri izvo zvavati vari kuita pari zvino. Vadomwa ndivaObert Mpofu, vaMike Bima, vaLove Momatuke navaPatrick Chinamasa. Vese ava vadzorwa pazvinzvimbo zvavange vanazvo muPolitbro yekare. Mai Mabel Chinomona vadomwawo kuti vamirire madzimai muPolitbro, vaDouglas Mahia vakadomwawo kuti vamirire vakarwa hondo muPolitbro. Mai Muchinguri Kashiri vatenda vaMnangagwa nekuvasarudza kuti varambe vari pazvigaro zvavo mumusangano. VaMnangagwa vagadzawo nhengo itsva dzeCentral Committee dzakakunda musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura. Vadomawo dzimwe nhengo gumi dzeCentral Committee pamusoro pedzavagadza sezvinodiwa nebumbiro remutemo weZANU PF. Vadomwa vanosanganisira vaWilson Kumbula vakabva kuZANU Ndonga, vaPaul Mangwana pamwe naamai Angeline Tongogara. VaMnangagwa vadomawo dzimwe nhengo dzedare idzva rebato iri ravanasoro Jena kana kuti Council of Elders. Dare iri rinofanira kunge rine vanhu gumi asi vaMnangagwa vambodoma vatatu chete vakati vachadoma vamwe munguva inotevera. Vatatu ava ndavaJosiah Hungwe, amai Angeline Masuku naAmbassador Aaron Maboi Ncube. Mutungamiri weZANU PF vatendawo kudomwa kwavaita kuti varambe vachitungamirira bato vakati vachaenderera mberi nekuvandudza bato pamwe nekusimudzira upenyu hwevanhu munyika. Vativo vatungamiriri vatsva vebato vanofanira kushanda zvakasimba kuti bato rikunde musarudzo. Vati vakatotenga zvese zvinodiwa kushandiswa pasarudzo dzegore rinouya uye vachange vachiparura manifesto yavo munguva pfupi inotevera.
Tine kuchidya yangu tagadzira regali yetu ndeiwa nhamo yatinayo nhamo yatinayo
sachigaro weZANU PF United Kingdom vaExavier Zavare vaudza Studio 7 kuti Congress yapera zvakanaka uye vanofara kuti bato rava kuvacherechedzawo mubumbiro nezvirongwa zvaro.
Uye taona kupatana unit amongst our leaders. Kune zvinenge zvichimbotaurwa navamwe vamapepa nhavo vakadaro, taona kuti aiwa leadership yedu yakabatana pamwe chete, ende tiri kupinda maelection tiri one strong ZANU PF. Saka tinofara naizvozvo.
Vaive mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress yafamba zvakanaka chose, vakaramba mashoko ange ave kutenderera pamadande mutande ekuti dunhu reMashonaland Central range rabuda muCongress nhasi senzira yekuratidzira kunyunyuta kwaro nemafambiro aita musangano.
Panyebwe vanhu varungusvotoone kuti chinhu chedu chafamba, ese maprovinsi anga ari muakazara kana padaidzirwa maCentral Committee emaprovinsi imomo vanga varipo vese vachipemberera. Vanhu vari kungoita vari kutsvagawo chokuti pamukaka wakazvinakira vangadiriwo nhunzi, vangakande nhunzi sei, vasvotwa nekunaka kwechinhu chedu. Congress yedu yafamba zvakanaka.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwabuda kuCongress yeZANU PF hunoratidza kuti CCC ichakunda kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka, nekuti bato ravo rine vatungamiriri vechidiki.
Tirikutarisira kuti vamunangagwa nevamwe vavo vane kunzwisisa kuti kuva redhi kwesarudzo kuri kureva kuva redhi kwecompetition, nekuva redhi kuti atianga asiwe mukana wekuti atungamire kuenda mberi, nekuti kana tisiri prepared senyika kuita izvozvo, kana vemapato ezanu vasiri prepared for elections kana kuti for competition, hatifani kuita sarudzo.
Zvichakadai, Congress yapera nhasi asi vanhu vachatandazwa nhasi manheru pamutambo wemimhanzi uchaitirwa kunhandare yeGlamis Arena. Mumwe nemumwe vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vachapiwa 10 kgs dzembeu yechibage pamwe nerofu yechingwa pavanenge vave kudzokera kumisha yavo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rabatana nhasi nemhuri yekwaMagaisa mukupemberera mabasa akabatwa namushakabvu Dr. Alex Magaisa vachiri vapenyu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Gift Siziva vanoti chiitiko ichi chaitwa kumusha kwaDr. Magaisa kunjanja. Dr. Magaisa vakashaya musi wa 5 Chikumi gore rino vava nemakore 46 ekuberekwa. Ngatinzwei vasiziva vachitsanangura.
Maita basa vakanyimiri nhasi mhuri yekwaMagaisa iri kupembera upenyu waDr. Alex Magaisa. Isu sebato tasangana navo tocelebrate this important day, nekuti vaMagaisa vanga vachizikanwa nemukurumbira wekucontributa kunyaya dzekudzidzo, in particular munyaya yekonchinjini munyika, nenyaya yekugadzirwa kufamba kwakaita Office of the Prime Minister mumazuva edu eGovernment of National Unity. Saka tinovatendera, tinovacelebrata for his contributions. Ndosaka tichifamba nemhuri kucelebrata this important day. Asi zvakakosha nezvekuti isu sebato tichaita also kupembera kuhombe tichisangana nevamwe vakasiyana neMagaisa maacademic, tichisangana nevamwe vesivhisikati, ichana nevamwe vari mudiaspora, kuti tiite a big celebration of the life yaDr. Alex Magaisa.
Chii chikuru chamungati vana veZimbabwe vangarangarira nacho vaMagaisa pazuva ranhasi?
Chinhu chekutanga ndekuti vaMagaisa vairatidza rudo kuti zvemakwati hazvifani kuti pesanisa. Ungave uri weArsenal, uri weManchester, asi tese tiri vanhu. Ndosaka muchiona aitaura nyaya yekuti vanga patirwana ezvimwe vasati vashaikwa nerugare. VaMagaisa vakataura kuti nyaya iyi yekuti munhu anorwara haisi nyaya inofanira kucelebrata, asi inofanira kuti semaZimbabweans tiite wish well for those who are not feeling well. Airatidza rudo kuti zvemakwati hazvifani kutipesanisa sevanhu veruzhinji reZimbabwe, ungave uri weZANU, uri weCCC kana mavambo kuChiledoni. At the end of the day, tese tiri vana veZimbabwe, masabhuku, machifu hasi ebato, mapurisa hasi ebato, ndeyenyika, nekuti tese kana wapomerwa mhosva
unoda mafrika akuti hazvina basa uri zvano kana TPC saka zvinhu zvese zvatofunga kuti vanhu vemuzimbabwe vangarangarira vamagaita vachicelebrita contribution to humanity kuti tinofanira kubatana tishande chese semazimbabwe.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaostalos Gift Siziva vari parunhare nestudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa pamwe nesangano renhau rehurumende vanoti mabhomba anga akateiwa mumotokari mbiri aputika pamahofisi edzidzo muguta guru reSomalia reMogadishu akauraya kana kukuvadza vanhu vane chitsama nhasi mugovera. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani aita izvi, asi chikwata chechiIslamist chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinombobhomba pamwe nekurwisa nepfuti muMogadishu nedzimwe nzvimbo. America yasunungura nekuendesa kuPakistan mumwe wevasungwa vanga vagarisisa uye kusaririra kubva mujeri rechivande riri pasi peAmerica reGuantanamo Bay riri muCuba. Gwaro raburitswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muPakistan razivisa nhasi nezvekuendeswa kwaSaif Ula Paracha ane makore makumi manomwe nemana kana kuti 74 kunyika kwake yePakistan. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai Rachel Florence vanoshanda ivo vari muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri munyika iyi.
For now tiri kuzama zviri nyore semadzimai. For instance ndionenge uchishanda pamwe baba havasi kunyatsa kushanda zvakanaka kana kuti vari kushanda asi mari yachona hamunzwisisi tiri kufamba sei, so you end up makuita kunge pamwe isusu semadzimai tiri kunyanya kusafa, tiri kushanda day in day night so that we provide for our families or our extended families. Kwatinobva kunana mai vana mukoma tine vana po uchishanda basa maybe rinenge risina mari yakawanda and you are far away from home.
Semadzimai mune zvikwata zvamuinazvo here ikoko semadzimai ekuZimbabwe zvekusimbisana?
Hongu tinazvo zvikwata zvekusimbisana asi munhu wese anenge achingochema, asi hatineti kuramba tichingopananawo maadvises kuti imbozamo zvakati, asi as you know kuno South Africa right now hatichadiwa, no problem. So nyangwe tikasimbisana tikadii, chokwadi chinongoramba chichidzoka ipapo pekuti hatichadiwa. Ukaona watopirwa nebasa izvezvi zvinenge zvakatooma, asi tinongoramba tichingosimbisanawo tichingobatsiranawo kuti ndanzwawo zvakati mbomanyani papa
ko. Panyaya yekunyoresa kuvhota madzimai vari kuuedza here kunyoresa kuvhota?
Kunyoresa kuvhota hatidi kumbonyeperana, pane challenge yekuti isusu tiri kunokuka hatina mukana wekuti tinonyoresa kuvhota kana kuti tizoti takuenda kunovhota kwachona, nekuti apa tine chimhanyizana futi nenguva, asi kuvhota tiri kuda. Asi dai panga painewo kana option yekuti hanzi munovhota kana kuti muri kuno kuSouth Africa zvaigona kuti, asi kutaura chokwadi chaiko chaiko kunorejista kuvhota for us women vari kuSouth Africa it's a bit tricky because time yekuenda kuzimbabwe kunorejesta nekusonofota kwachona uku kudiwa kubasa uku basa rinenge rakamirira iwe unosvikaka pane umwe munhu asi kunovhota tinenge tichishoda
shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo musouth africa makatarisa zvakanangana nezimbabwe
isusu shuwiro yedu yaiva yekuti dai paitwa like that option yandamenshona yekuti taikwanisa kunovhota tichinje maybe the current government tiwanewo a change tionewo kuti pamwe tikadzokerawo kumusha tinokwanisa kusimudzirawo maybe nyika yedu iitewo sedzimwe nyika handiona hangu zviri difficult but I think because with the current government we have right now zvinogona kutadza kuitika saizvozvo asi it was also our wish and we pray kuti tichinjewo nyika yedu tisimudzirewo nyika yedu mabasa anoitika even kuno kunana south africa aitikowo ikoko kunana zimbabwe so that munhu wese even zvine zvinzi foreigners must go tinenge tochikwanisawo kuenda tichinoshanda tiri kumba kwedu tichizviitirawo zvinhu zvedu tiri kumba kwedu tichisimudzirana tiri ikoko asi ndinoona hangu kuti kana tikasaenda kunovhota kuti tiise that change handioni zvichiitika anytime soon
musouth africa umu magara kwenguva yakareba sei uyezve zviri kugoneka here kuchengeta mhuri dziri kumusha
South Africa ndane almost 3.5 years ndiri kunoko personally ndakazvimirira inini kuchengeta mhuri ndikukwanisa even kuzvichengetawo ndiri kunoko because ndiri kuhealth field
mungapewo kurudzire ipi kune mamwe madzimai angadai akateerera ari imomo musouth africa vekuzimbabwe
ndingangoti dai zvaibvira madzimai kana paine vamwe vanokwanisa kumbomhanya vombotora kaof timbomhanya tinorejista kuvhota I'm also planning to do that timbomhanya tinorejista kuvhota nguva yekuvhota ichinge yasvika timbomhanya tinovhota timboona kuti hapanikewo here chenji ingaitika munyika medu ndewokuti tigadzire nyika semashuviro atinoita uyezve nekungokurudzira nawo kudzidza vasikana kunenge kwakakosha tisangoramba tikagara pamba tichimirira kuti vana baba ndo vachazouya iwe semukadzi wemhanya wakadai kana painewo kabhizinesi idea kawinako mhanya wakadaro nekukurudzirana kubatsirana kutiwo maybe izvozvo zvekugadzira maplatforms paine magenuine admins vanonyatsa kuita follow up kuti maybe munhu ada kustata kabhizinesi kake asi haanawo kana hama inokwanisa kumubatsira kana paine vamwewo vanhu vekuti maybe ari kuda kustata kabhizinesi kake I wouldn't mind kubatsira kana kusimudzira munhu for as long as bhizinesi rake riri genuine for as long as mudzimai uyu ari kutaura chokwadi chokwadi kuti ndo zvaarikuda kushandisa mari I would really love to help vamwe madzimai
vanokubatai papi vangada kuwana rubatsiro
pane vanoda kuwana rubatsiro vanondibata pawhatsapp namba yangu +27 843 452 149
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro yataita nemutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi wefederation of zimbabwe educators union kana kuti FOZEU uye zvakare vari mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure nhasi tiri kutarisa nekukurukura pamusoro pematambudziko avanoti akatarisana nevarayiridzi uye kuti zvii zviri kuitika
kuramwa kwakaitwa taita mabasa takamborwisa tikatiwanei zvishoma nini zvatakawana norangara macivil servants takasvika pakuwana $100 yava kubhadharwa nehurumende riri simba ratakaita nekurwisa kwataita tikamuonera pamwe sefederation tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozeu chete taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zinta nevamwe tobatanawo nemamwe macivil servants ese tiwe pamwe chete ndo patakazoita strike yatoda kuita musha 26 september yataiti ichange yakapfuura yakabatanidza vanhu vese asi ikazove iyo yakazove the worst kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwataifunga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataimoita sefozeu zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa7 february saka tasvika pachimano chekuti takareflecta tikaona kufoira kwataita 22 september nekuda kwekutengeswa kwatakaitwa nevamwe vataida kubatana navo tikasvika pakuti taakuenda kumaschools tichinoita maconsultations kuti muna january 2023 varayiridzi kana muchina kuwedzerwa mari tingarambe here tichienda kubasa kana kuti tomira taku build that chita ma conversations ya kuti andichadi kukonza utana nema leaders kana ma boardroom ni wana wanimibira utama leaders asina wani taakwenda kusikoro chinokonza utama members ma teachers chairo kusangatira wa serious of them.
Musiano unengu uri papi hapa vamasara uri nekunge mango zivisa kuti ngati ndi ishinorangwa mabasa mwona wanuda wachiku joinai nekuzenge maa kupinda mshukore iko kuchichi ngange chasia na ipa.
Musiano wakanyanya uri pakuti mayunions kuti ali successful anengari democratic kuti ma decisions au anusenda ni makonsultations kuti kana pazo wateki sungo cha sungo hatina kusungwa kubaku Harare cha sungwa ni nika yese kaka kuenda kuzikoro kuno ngofunga gwanu wachi vota kana waka vota kutayi wakati bomiri mnura mamchishandisa method kwa mwishiri kudiwa ya maticha kaka maticha akati mkwati ze matrek ngati nire iticha mira kana wakati bati hende mperi mwishiri hapo nike kutaku ziya kutu katinete an announcement awishi kutawa awishi announcement ya masara uri iya announcement ya maticha esi ya kine getapo zauta jiyewa kutu chachi mcheri kesi ya ticha mira na ketesi chaita umtsindo wakanyanya chiriki mjaba kuma bodu umepara.
Kwa hiyo urumende ili kuti iyo panya iyo matimambo hizi ili kuzokera kwa wari kuti munzuke kuti wane za wari kukuitira iwe
tinora mba kuzokera kwa urumende tinodo wana kwa urumende cha watu ita kutu tena kugadira ma structure kunyanya urumende yegu ya ita damuko ya patana ni the political party inotonga iyo vanpio. So ZANU-PF ili kutosha nisa urumende kuku taka kukrieta shima structure shima zanatika so ED kutoko nzira chaos imu sector wakida kuhu structure bijeni inweko trade union akisa atinire kutora na wato namba kizo kwa wari kishua kumbira kutuwa rangarize kutuwa nubasa kutuwa badale marine kwana kutuwa rangarize kutu condition ya kwa kushandisa ino sunugira kutu ma conditions of trade ewa shandia urumende anga kutuwa through collective bargaining kwa mbali kwa mbali kwa mbali kwa kadirisha mtima kutipika rechika koleki kutipadini azo urumende yedi kinoona kwa nyayari kubwa masezi kwa wano anasa natura education awasu na mwekoshesa kwa nyayari zedeo hili jihano zidu na wasa ushanda mtuhu azo kwa mbali kwa mbali kwa mbali kwa kataka ya ita mtuwa sene mtuwa wala kutipa hande kwa
asichi chikuru cha mungati chaka pote kakana chaka tadza kutima sangano mungi mchishanda pamwechete
chaka nyanyo kitadisa ina yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi akutungamirwa nevanhu vasina zvido zvavari vanopamoyo tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparastatura vehurumende achidya mari vamwe vanenge vari mubhodhi rezintech vamwe vari kugara mubhodhi renas vamwe vari kugara mubhodhi riti ndo mari dzaakuvaita kuti vapinde mucomfort zone yekuti ivo havatina hanya nehomwe nedumbu revanhu vavanonyedera kuti vanomiririra ndochinhu chikuru chakatirwisa ichocho kuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer atinoti mayellow union yekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi vaakumirira mushandiri yavatomirire mushandi
saka tingati here vamasara ure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku
kana ari vaya vanenge vakatengwa vandikutsanangura hongu vaparara vachamirire kumirira vashandi vehurumende vaakutomirira hurumende yavo pachayo hatiti kufara kuti tinotengesa mutungamiri asi vashandi vavanonyedezera kutungamiri havatengese ndosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe workers union ari kukura zuva nezuva.
Manga makateerera kumutauriri wemubatanidzwa wemamwe masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU uye vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Vanasikana nevanakomana vechikoro vanotamba nhabvu muZimbabwe varasikirwa nemukana wemari yakawanda nemhaka yekudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Zvekwata zviviri zvechikoro Cheva kumana nevasikana zvemuZimbabwe zvarasikirwa nemukana wekuwana mari inoita iyo zvuru zana zvemadhora nekusakwikwidza kumakundano ekutanga eCAF Africa Schools Football Championships eCOSAFA ayo ari kuitwa kuMalawi kusvika mangwana. Uyu ndiwo mumwe muripo wekudzingwa munhabvu kweZimbabwe kwaita kuti zvikwata zvemuno zvisakokwe makundano ari kuiswa mari neCAF aya. Zimbabwe haina kukokwa kumakundano aya nekuti haitenderwi kukwikwidza makwikwi ese ari pasi peCAF mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA. Makwikwi asingatenderwi Zimbabwe aya anosanganisira ezvikwata zvese zvenyika zvevakuru nezvevechidiki pamwe neizvo zvikwata zvinotamba muCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Aimbove murairidzi wemasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti
chinhu chinosiririsa zvisingambobviri chekutanga ndechekuti mutambo webhora mutambo wemukana, saka chokutanga chisiri kufadza ndechekuti vana vanga vachifanira kunotaridza zvipo zvavo panguva ino mukana waendawo. Chechipiri bhora mutambo wezera, saka zera ravari nhasi nezera ravachazosvika patichange takudaidzwawo tichitamba zvinenge zvatosiyana, uye bhora mutambo wenguva, saka nguva haimiriri munhu, nguva inoramba ichifamba.
Chikwata chinokunda makwikwi eCOSAFA aya chinowana mari inoita iyo zvuruzana zvemadhora pamusoro zvekare pekubudirira kunotamba makwikwi Africa yese. Chikwata chinokundwa mufainari chinowana zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora chinopedza chiri pachinzvimbo chechitatu chichiwana zvuru makumi mashanu. Mongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCAG Africa Sports vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai vatambi vechidiki muZimbabwe vachasarira zvikuru vachienzaniswa nevamwe muAfrica.
Ndivo zvino ava vatotanga kuvharirwa goni chikango zvisiya zvakadai makore anovirikana. Ipapo vana vedu vanenge vave vatsva pakukwikwidzana uko vamwe vavo vanenge vagaro jairira makare kare exposure yashayiwa.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu munyika. Izvi zvakauya mushure mekunge bazi rehurumende reSports and Recreation Commission rakadzinga basa Board reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA inoZimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana yadzora vaKamambo pabasa izvo SRC iri kuramba. VaManyati vanoti hazvibatsire Zimbabwe kuramba ichirwisana neFIFA nekuti Zimbabwe aikunde muhondo yacho.
Kumisidzana neFIFA zvingangoda kufanana nokumisidzana nababa vemusha iwe uri mwana kuzvigokera moto muziso.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi eChan neAfcon 2023. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana zvikuru kusanganisira vari kunze kwenyika avo vari kubvunza kuti vachatamba rini nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana-siyana. Mubvunzo wavo wagara uri wongoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndozvavanenge vachingotarisira.
Makundano ezvikoro aya ari kuitwa kekutanga muAfrica mushure mekunge CAF yapiwa mari inoita iyo mamiriyoni gumi yekusimudzira nhabvu mune vechidiki nemutsepe Foundation yekuSouth Africa. Zvichakadaro nzira dzese dzichange dzakananga kuNational Sports Stadium mangwana kumutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo unoshevedzwa kunzi Battle for Zimbabwe. Zvikwata zviviri izvi zviri kuda mapoints ese matatu. Dynamos ine chinangwa chekupedza iri pachinhano chechipiri muPremier Soccer League. Highlanders ichidawo kupedza iri pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro. Mutambo wekutanga pakati pezvikwata zviviri izvi kuBaba Field Stadium wakapera nemhirizhonga, asi vePremier Soccer League vayambira vese vachakonzeresa kuti vachasungwa. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinatenda zvikuru Kariati, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda bakupi.